manheraka nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi urumuswe mugovera gunyana 2023 makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika musi wemuvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro remugore ra2013. Rimwe sangano revarairidzi rokurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Asi hurumende inoti zvinhu zvakagadzikana uye munyika mune runyararo nekudaro hapana chekumirira. Tichakupai zvabuda mumitambo yemakundano eCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vanoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika muvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro ra2013. Izvi zviri kuuya panguva iyo paine tarisiro yekuti zvimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ringangoenda kumatare richipikisa zvakabuda musarudzo idzi sezvo rakatoratidza kunyunyuta kwaro richiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro. Izvi zviri kutsigirwawo zvakare nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vanosanganisira veSADC, veAfrican Union, Commonwealth neCarter Center ava vari kuimbawo korasi imwe chete yekuti sarudzo hadzina kuitwa pachiteverwa mitemo inosunga maitirwo esarudzo. Pane mashokowo ekuti vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vangangogadzwa nemuvhuro kana chipiri svondo rinouya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reCCC kana paine matanho arichatora ekupikisa sarudzo idzi uyewo kubva kuhurumende kana kugadzwa kwevakakunda musarudzo kuchabudirira kuitwa. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuru yataita naDr. Zembe.
Vajonga zvapiringana nokuti varada mareva iri nderebumbiro ra2013 rinotaura haro pasection 93 kuti unenge achipikisa musarudzo dzaitwa unofanira kukanda kupikisa kwake mumazuva manomwe kubva padavidzirwa sarudzo nomumurawo iwoyo wa2013 uyu. Zvino musi wa26 ndopakadavidzirwa zvakabuda mugango resarudzo yomutungamiri wenyika. Zvinotaura kuti mazuva manomwe anopera nhasi. Asi mutemo wacho kuti kana mazuva akapera uri musi wechigovera zvinozotaura kuti unozopera nomuvhuro rinenge riri zuva rebasa. Zvinotaura kuti izvo mugovera nesvondo hazvizovi zvavharana. Muvhuro kana riri zuva rebasa risiri zororo ndo wainozopera. Saka mazuva manomwe anozopera nomuvhuro.
Saka muri kuti here vanoda kupikisa vachine mukana kusvika musi wemuvhuro?
Vachinawo. Asi ndandichitevedzera murawo wa2013 constitution. Asi pane bope ramunoziva raita kuti sarudzo dzinge dzakatekeshera musadhaki. Saka pane matare womusadhaki nomuAfrican Union. Saka zvinotaura kuti vanogunununa vanogona kutora zhira dzakasiyana-siyana kuti vaise gunununo yavo kuti zvizobudira vanhu vesewo munyika maererano nesarudzo dzakaitiwa idzi. Saka tomirira muvhuro iwoyo tozoona zvine zvichiitika.
Zvinoreva kuti kugadzwa kwemutungamiri wenyika akabudirira musarudzo hakukwanisa kunge uchiitwa nemusi wemuvhuro kana mazuva manomwe achikwana nemusi wemuvhuro.
Kana vateerera murawo wavo zvinogona kuti zvisaitika. Asi sezvamunoziva murawo wavo havauteveri. Ivo vebumbiro ramugabe ra2013 rinova ndiro ravainaro sezanupf nomutungamiri wavo. Vanouvhuna pavanoda, vachiucheresedza pavanoda. Saka zvinonetsa kuti isu sevagari venyika tizive chaizvo chaizvo zvavachaita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ riri kukurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nemuvhuro unouya unove musi wa4 Gunyana. Mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure vanoti chimwe chikonzero chinofanirwa kutarisiswa nehurumende ndechekuti vabereki vakawanda vakakanganiswa negadziriro yesarudzo zvakaita kuti vatadze kuunganidza mari dzechikoro sezvo vazhinji munyika vave kuzvibatira mabasa emaoko. Vanotiwo varayiridzi vakawanda vachatadza kudzokera kumabasa nekuda kwekushayiwa mari dzekufambisa vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi vaya nekukasika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa4 kunoratidza kushaya hanya kwehurumende yedu nesefiti yevana nesefiti yevarayiridzi. Zviri pachena Zimbabwe ichiri netenshen yakakurisa kubva pasarudzo dzakabva mukuitwa idzo dzisina kupera zvakanaka dzinoratidza makakatanwa akawanda akazvarwa kubva padziri. Kuendesa vana nevarayiridzi kuzvikoro panguva yakadai kungozvikokera matambudziko ekuti panogona kudzimara kwaita mhirizhonga dzakawanda. Isu tatichiti kuvhurwa kwezvikoro pari zvino hakuna kumira zvakanaka dai pambomirwa kana kwevhiki mhepo dzamboti dzadzikama vanhu vakwanisa kugadzirisana makakatanwa avainawo.
Hurumende iri kuti munyika zvinhu zvese zvakagadzikana, mune runyararo, hamuna kana dambudziko, saka hapana chikonzero chekuti zvikoro zvinonokwe kuvhurwa. Munoti nepamire hurumende apa
kunyuvita kwedu kwekuti vanhu dai vambomira kudzokera kumabasa musi wemuvhuro hakusi kungobva pasifiti chete. Kune nyaya yekutoti vabereki chaivo vanotarisirwa kunzi vabhadhare mari dzemaschool fees havasati vagadzikana mari dzavo vachikwavha ngwavha zvava zvakasungwa nemaelection. Kuvawedzera vhiki kuti zvikoro zvovhurwa kwapera vhiki kunovapawo mukana wekuti vaite mabhindauko akawanda ekubatanidza pfuma dzekubhadharira vana kuti vadzoke kuzvikoro. Zvikatadza kuitwa izvi zvikoro zvikavhurwa musi wa4 vanenge vasina gadziriro yakakwana ende vamwe vana vacharasikirwa nenguva yekudzidza vamwe vachienda mberi.
Zvikoro zvisati zvavharwa tainzwa muchinyunyuta nenyaya dzemihoro, ii nyaya dzakagadziriswa here idzi?
Hurumende ingatoti inopa marairidzi mari kudarika vamwe, asi mari inotambirwa nemushandi haipimiwe ichitariswa yeumwe kuti ngana apiwa yakawanda sei. Inotariswa pacost of living kuti kurarama kwacho kuri kumboda mari. Saka kurarama kuri kuda mari yakawanda kudarika iri kuwanikwa nemurayiridzi. Zvinozoita kuti zviomere murayiridzi kuti adzokere kubasa, zvisinei nekuti anzi neunion yake adzokere kana kuti arege, nekuti iye homwe yake ndo inodzimara yamutuma. Chatinoona ndechekuti varayiridzi vazhinji vachadzimara vakundikana kudzokera kana zvikanzi vadzokere kubasa mari isina kugadziriswa. Isu chichemo chedu chachiri chekuti dai paitwa hurukuro dzo dzinogona kungoitwa kana tikapostipona kuvhurwa kwezvikoro zvisavhurwe musi wa4, pagadziriswe nyaya yemuhoro pakati pemushandi nemushandirwi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reATUZ Valbert Masaraure vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi redzidzo yepasi vaPatrick Zumbo vanoti munyika makadekara semvura yeguvi, nekudaro hapana chikonzero chekushandura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro.
Vajonga kutaura kunotoita kuti tishamisike chaizvo. Hongu sarudzo dzakaitwa dzikapera. Kana mamuri muno muZimbabwe muchaona kuti munhu umwe arikungofamba murunyararo, arikungoita basa murunyararo, saka tingatarisa zvikoro kuvhurwa chii? Iye mukazvitarisa vajonga muchaona chatinoti school calendar. Asi chinhu chakadecidewa last week kana chakadecidewa this week. Chinhu chakadecidewa muna January, chakadecidewa muna December, tikapa inonzi school calendar. Saka hapana tsvapa kuvhurwa kwezvikoro nokuti vabereki vedu vaiziva, varairidzi vedu vaiziva, saka tingatadzisa kuvhura chikoro china ivajonga.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriro webasi yedzidzo repasi vaPatrick Zumbo vari parunare muHarare neStudio 7. Panyaya yekuti varairidzi vanogona kukundikana kudzoka kumabasa nekushaya mari uye kuti hurumende igadzirise nyaya dzemihoro, tabatawo gurukotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti varairidzi ndo vakatokohwa pakuru pakuwedzerwa kwakaitwa vashandi mihoro nehurumende mwedzi yadarika.
Chokwadi, dai manga machitsvaga maichiwana kuti hurumende yakawedzera mari yemassive servants ose kusanganisira maticha ne$50 ikasvika pa$300 pamunhu anowana mari yepasi pane vese. Hurumende ikawedzera zvakare mari yemaZimbabwe dollars inotambirwa nevashandi vehurumende nezvikamu zvinosvika zana muzana 100% pane avo vanotambira mari iri pasi pevamwe vose. Saka pane zvakatoitika iroro temu ramuri kutaura nezvaro.
Asika vamavhima, varairidzi vari kuti mari yavari kutambira ishoma.
Munofanira kuziva zvakare kuti pamusoro pemari dzinotambirwa nemamwe masivhu 7 sematicha anozowana imwe $80 iyi $80 asi inozopeiwa ari maZimbabwean dollars ne the going rate yepainotambirirwa mari iyoyo. Saka hazvisi zvechokwadi kuti hapana chakaitika kumaticha tichibva mutemo rapera tichiuya pahoridhe yavainayo iko zvino.
Saka tingaona here kuwedzerwa kwemari dzemihoro yevarairidzi munguva pfupi inotevera?
Chatinoziva ndechekuti hurumende icharamba ichitarisa nyaya dzemihoro yematicha kusvika tagutsikana kuti mari dzatiri kupa vashandi vehurumende imari dzinoenderana nestatus yavo sevashandi vehurumende. Kana takatarisana namaticha vanofanira kuti vawane chiremerera mumacommunities mavanogara kana mavanosevenza. Saka dai mambotarisa vakandemire zvatakaita izvozvo vamwe vanozongotaura asi vanenge vasingatauri chokwadi vachida kungoti hurumende inzi haina zvairi kuita. Asi hurumende ine zvakawanda zvairi kuita kugadzirisa nyaya dzemaconditions of service dzevashandi.
Vanga vari gurukotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare neStudio 7 vari muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira dunhu reFlorida nhasi kunoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutu mupengo Idalia uye kunyaradza vanhu vakavirwa nedambudziko redutu iri, asi havasi kuzosangana nagavhuna vedunhu iri vaRon DeSantis vebato reRepublican vavangangokwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Zimbudzana Chambara vesangano reZimbabwe Exiles Forum avo vanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Tiri kukurukura navo pamusoro pedambudziko rakasangana nevamwe vagari vemuSouth Africa vanobva kune dzimwe nyika apo takaona imwe nzvimbo inogarwa nevanhu muJohannesburg yakawanikwa ichitsva uyezve pachifa vanhu vane chitsama. Kunyangwe zvazvo pasati pazivikanwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatsvira panzvimbo iyi zvingani. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwa kuti zvamira sei pari zvino panyaya yezvatakaona dambudziko ranga rakatarisana neimwe nzvimbo yeimomo muJohannesburg iro vhiki rino.
Hatina chatasaziva nezviro takasvika hedu panzvimbo yacho ipo pakaitikira taona tikaona, asi hatina information yataikwanisa kunyaa tichiwane kuti kwezvaingongoverengerwa nevanhu vakanga vari panzvimbo iyo. Nzvimbo yacho yakatovhara, saka pakawanda mapurisa, pakawanda vane zvemuchemava, saka vanhu vari kunyanya kudzuniswa kuti vapindepo vachiona kuti zvakamira sei. Ndeve vashandi vehurumende nedzimwe nyika hatina kuona hedu veZimbabwe takaona vekumalawi ndo vakauya vachizvootarisa vakaudza nezvezvizvarwa zvokumusha kwavo. Saka ndidaira kuti vekuZimbabwe zvichida mari ndevanga vatopindapo vakatende vabva, handizi handizivi. Saka hatisati tava nenhamba yekuziva kuti vanhu vakaafektwa vekumusha kwedu vangani.
Tinoona pamavhidhiyo atakaona pasocial media madzimai ndiwo anga akawanda achitarisa zvanga zviri kuitika mushure medambudziko iri. Munoona sei izvi?
Ndisuka tinobereka tinotakura dzinhumbu, tatakura zvedzinhumbu torwa dziwa nedzinhumbu idzodzo nemimba idzodzo pakupona. Saka mwoyo yedu inobva yanya kurwadziwa zvakanyanya nechiitiko chinenge chikaita seichochi. Saka vazhinji vacho ndovarivavari pamberi pekuda kuchonyatso kuti vaone kuti chiitiko chaitikaichi zvafamba sei uyezve vanhu vangabetserekani sei.
Pane vamwe vakabva varasikirwa nepekugara, ava vakaenda kupi apa?
Vakarasikirwa nepekugara vakaendeswa kumashelta arimo anonzi mahomeless shelters ari muJoburg, asi havazi vese. Vamwe vakaramba vari kutya kuti vakange vaenda kumashelta kuya zvicharwa zvapa hurumende yeSouth Africa mukana wokuti vanhu ivava vatorwe vadzoserwe kumutsha, nekuti vazhinji vavanhu vari kugara panzvimbo iyoyo vanhu vaya vari kugara muno vasina mapepa akakwana. Saka vakutya manje wekuti kana vakange vazviburisa pachena kuti tiri pano vanozotorwa vozokusha zvinova zvavasiri kuda kuti. Saka vamwe vacho vanomira vari panze, asi pakanga pana minista akanga aiwa kunachitokumanaiwa endai kumashelta ikoko muwane pekugara muwane pakanaka pekugara. Kapari zvinhu ndomamirira zvikaita.
Imi sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa?
Izvozvo zvinopa zvizvarwa zvinowananopa irigal system. Saka zvinhu zvemitemo izvi kuti vanhu vanenge vachida kuita mapepazi kana tichitaro chinowanoda kubetsera vaya vanenge vachitsvaka inonzi mahasla maya nemarefugee status. Mapemiti kazhinji kacho tinoita zveinopini kana tipamapemiti anopiwa mumwe masikabunzaya anoti maDGP taita advocate nelobin nedocumentation yazvo, asi ari mamwe mapemiti asiri yayo tinongopa advocate kuti vanhu vangaende kupi kuti vabetserekane. Nekuti isusu vanhu vatinonyanya kuda kuisa pamberi ndevanhu vari vulnerable vaya, asina pokutangira asina chouviri. Saka kana ari munhu anenge ane pekutangira ine chouviri tinongomupa advance yekutenda kwakati tichiziva kuti anogona kumubetsereka neikoko achibvisa kana zvemudzimari achibvisa mari.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokubata ipapo?
Isusu tinowanikwa panonzi pakupano Democracy Center pa357 Fishhack Street muPretoria muprovinsi yeGauteng. Ndopatiri ipapo. Asi kubvira pakauya denda iri recovid hatichawanikwa paofisi ipapo mazuva ese. Takuita remote work. Saka vanoda kutitsvaga mautitsvaga papeji yedu yeFacebook Zimbabwe Crisis Forum mochitumidzira meseji ipapo topindura choonesazvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu, our lives, tichikupai hurukuro yataita nava Grand Mo Hakata vebato rinopikisa re-CCC, ava vakakunda musarudzo dzeparamende dzekutsvaga mumiriri weGlenview South, kunyange hazvo ivo vakanga vatove nesvondo rimwe chete vari muusungwa pakazoitwa sarudzo. Tinzwe vachitsanangura chakaita kuti vasungwe.
Nakuda kunopinda musarudzo musi wa15 August yadange tichiita kurudziro yekuti vanhu vaende kurani yakanga iri kuuya kunonzi kuchuru constituency. So takazosangana netsaona yekuti mapurisa akatitira achiti muri kuita karali, kuti isusu taitoenda kurali yedu yekuchiri famba. So takabva tazosungwa, takabatirwa dzimotikari, ndakubatirwa rori yangu nedzimwe mota dzevamwe vatsigiri mbiri dzakabatwa dzitori mukati mumaoko emapurisa izvozvo. Takazosunga tiri 40 musi wa15 August.
Tinoona kuti sarudzo dzakaitwa muri muusungwa zvakaukanganisai zvakadii kugadzirira kuti munge muchipinda musarudzo?
Zvinhu zvakatikanganisa zvinhu zvakawanda, nekuti taine tarisiro yekuti pamavhota takawana 15,000 plus taifanira kunge takapeta kairi pamavhoti iwayo. Zvimwe zvinhu zvakanyanyoafekta futi panyaya iyoyo ndekuti kana uchipo paground zvimwe zvinhu hazofamba zvakanaka, inzii zvinhu zvakaitwa nevezeti zvokuti mapepa ekuvhotesa akazosvika na3 o'clock musi wekuvhota musi wa23 August, uyezve akapera kuma7, akazova kuma9, akapera kuma12. Zvakaafekta vanhu vazhinji vaifanira kutitsigira, zvakadiscourage actually kana takutaura pachiyungu, zvakadiscourage vatsigiri vedu vakawanda vaifanira kutipavhota. Kuti iyange iri nzira yekudiscourage vanhu mumaguta kuti vasavhota.
Tinoona kuti mumatambudziko iwayo vaHakata vakabudirira kusarudzwa musarudzo iyoyi yekumirira Glenview South muparamende. Makanzwa sei kukunda kwamakaita muri muusungwa?
Ndinongotambirire sekuna Mwari uyezve nefeiti iri mukati nevanhu, nekuti tange tabva kure. Vanhu vemuZimbabwe vasina hope nehurumende iri kweZambia. So ndakanzwa kufara chaizvo nekutenda kuna Mwari kuti Mwari ndovanopinda mukati mevanhu vachikurudzira kuti izvi zvinhu hazvisiri izvozvo. Ende Mwari vakagadha against even nyaya yerigini, nekuti munzvimbo yechipo paground pane a lot of things zvinogona kuitika.
Totarisa chikwata chakanga chichikubatirai basa musipo vaHakata, mungachitsanangura kuti chakashanda zvakadii? Nokuti tichiona kuti kana musoro wechitima usipo, paigona kunge vamwe vachitoneta kuti aiwa ngatimirirei musoro udzoke.
Chokwadi, taishanda as a team. Chiti nekuti ajendi wangu ainzi Mutsotsiwa Kuziva akasunga pamwe chete neni musi wa15 August, saka haana kukwanisa kunge ari paground. Pane akazoendeswa nemusangano watainge tagara tichishanda neanga ari kambeni manager wangu anonzi Tarira Kutotera, ndiye akazoenda kunoitwa credit security nemusangano. Akashanda zvine simba mukomana zvekuti kana kudatana haana kufara. Uyezve makanzelas andaishanda nawo anoti Gaudenza Marera naJoshua Pedisai ward 31 neward 32 vakaratidza chido chaizvo, nekuti vakabata zvakasimba pamusoro peelection. Uyezve kutanga tione mhuri yangu especially iri mudzimai wangu Miriam Nyamanziwa akamiramira chaizvo kuti make sure presence yangu inosungira paground, nekuti aitenderera izvi mumapolling station vakabatana nezvematongerwo enyika, zvinove zvakaita kuti ndiyambe ndingoita panga ndiripo. Uyezve iwo wemusangano chaivo wedu weCCC vakamira neni zvatisingakwanisi kutsanangura.
Kouyawo mabatirwo amakaitwawo muri muusungwa, mune zvamunganyunyuta nazvo here?
Ungosungwa
Mhosva yamuri kupomerwa iyi imhosva iri kumatare hatigoneri kutaura zvakanyanya asi munoti
hai mhosva iyi tingangoti iri politically motivated because hatina mhosva yatakapara nanhasi dini kuburikidza mukati mematare takatoiramba mhosva iyoyo nekuti hatina chatakatadza kunzewo kuti taifamba tine konvo yedu tichienda kurali kuchimiri farm saka ivo vari kuti makaita kaharani nyaya iyi tikuiramba zvakakupedzisira.
Manga makateerera kuhurukuru yataita nava Grand Mohakata vebato reCCC vakakunda musarudzo yekutsvaga umiriri weGlenview South muparamende. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, chikwata cheHerentals chapa mukana kuHighlanders kuti iwedzere utungamiri hwayo mugungano reCastle Lager Premier Soccer League mushure mekukunda Ngetsi Platinum Stars. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Tino benza akanda chibodzwa chasiyanisa Herentals ne Ngezi Platinum Stars nasi Maskati apo Ngezi yarohwa 2-1 Mandava Stadium. Hapana angachitarisira kuti chikwata chekumhondoro Ngezi ichi chinorohwa asi mumutambo wenhabvu munoitika zvese zvese. Ngezi Platinum Stars yanga ichienda pamusoro petafura yegungano reCastle Lager Premier Soccer League iri nepoint imwe chete dai yakunda mumutambo wanhasi. Pari zvino Highlanders iyo iri kutungamira yave nemapoint makumi mana nerimwe chete, mapoint maviri pamusoro pengezi iyo ine mapoint makumi matatu nemapfumbamwe. Highlanders iri kutamba mangwana neChicken Inn. Manika Diamonds iyo yarova Green Fuel 2-1 yainzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe neNgezi Platinum Stars. Mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanoti chikwata chavo pamwe chete neDynamos ngavakanganwe nekuti hondo iri pakati peHighlanders neNgezi Platinum Stars yokutora mukombe uyu. VaFarai Kambamura vanoti Highlanders ine mikana yakawandisa.
Inini ndikona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu, saka Highlanders ndoiri kutotora.
Asi nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaTinashe Museti vanoti rwendo ruchiripo zvekuti haisi nguva yekutaura kuti chikwata chinotora mukombe ndechipi. Dynamos iri kuswedera pedyo neutungamiri mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. Cranbourne Bullets iyo inorairidzwa naNesbitt Saruchera. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Blue Chips 1 FC Platinum 1, Shesham 1 Wange 0, Simba Bora 1 Yada 1. Mangwana, Capes United versus Black Rhinos, Highlanders versus Chicken Inn, Triangle versus ZPC Kariba. Ve Premier Soccer League havasati vazivisa kuti musika wekutenga nekutengesa vatambi vatsva unovhurwa kana kuvharwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndinoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda bako.